Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumiguru 11 ndinodzokorora uri musi wechipiri gumiguru 11 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child, United Nations ichiti mwanasikana akapiwa mukana zvinopa kuti nharaunda yose isimukire. Mapurisa anoburitsa mazita yevanhu gumi vakafa mushure mekutadza kufema nehutsi hwemoto hwavaiedza kudzima uchipisa sora kuEsgodini. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka kumbare uko munhu mumwe chete anonzi mutsigiri webato rezano PF akafa zvokonzera kuti mapurisa afamba achisunga vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Injo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child. United Nations inoti mwanasikana akapiwa mukana zvinopa kuti nharaunda yose isimukire. Asi sangano iri rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pari zvino kumwanasikana sezvo tsvakiridzo yarakaita yakaburitsa kuti pamaminetsi gumi oga oga mwanasikana mumwe chete ari kufa nekuda kwemhirizhonga munharaunda dzavagere. United Nations inotiwo mwanasikana mumwe chete pavatatu vega vega anombunyikidzwa. Vanasikana vasati vabva zera vanoroodzwa, vamwe vachizofa vachisununguka sezvakaitika muZimbabwe kuvanasikana vatatu kukereke dzemapostori vanoti nokutenda Hwaramba ane makore gumi nemashanu akafira kubhikita kumasvingo, mumwe mwana ane makore gumi nemashanu Febi Munyafi akafawo kwamarange achisununguka. Izvo zvinoteverawo kufa kwaana Machaya aive nemakore gumi nemana akafa panonamatirwa neveJohani Marange kuManicaland kwakare. United Nations iri kushora zvikuru zvakaitika izvi ichikurudzira hurumende kuti iferefete nyaya idzi nekusunga vakapara mhosva. Mumashoko kuvatori venhau sangano iri rinoti kuroodza vana vasati vabva zera kuchikora zvibvumirano zvakanyoreranwa neZimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rose pasi peUnited Nations. Gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vakazembeka zembe vanogara vachivimbisa kuferefeta nyaya idzi, asi vamwe vanoti muromo hauzarirwe nerwizi. Zvichakadaro, mamwe masangano munyika ekunze ari kushanda zvakasimba kusimudzira vanasikana nekuvawanisa zvikwanisiro. Mumwe ari kubatsira vanasikana nezvekushandisa pakutevera kana kuti masanitary pads ndimuzvare Tinaishe Ringisai. Ngatinzwe hurukuru yavaita naIvanzi Zininga weStudio 7.
Mitira yobva kumasvingo acho chakatipadenge International Day of the Girl Child. As you know, kuti this year theme yedu inonzi It's Our Time, Our Right, Our Future. Saka I came up a campaign, you know, just one pet campaign for the girl child. Tukuda kuti tiende uku jimbo nikumanisha kuti kune vamwe vasingatokwanisi kutenga mapenzi chaiwo. Saka ndiya kuti just one pet campaign kuti tibetsere mwana asingatozokwanisi kuwana zvachose. So ndozvatiri kuita as we celebrate, tiri kucelebrata but And if you think of someone, I'm particularly grateful. And so we are going to do it in on a Friday. China kukawana sikana mapezi Friday.
Saka Paris, you know. Mune vamwere vamuri kushanda navo kana kuti muri kumhanya nechimuti chenyu mega?
Aiwa, I just met with my friends and na organization and familia.
Ivo vagari vemudunhu ramuri tanzwa kuti muri mumasvingo vari kutambiranawo sei nechirongwa chenyu ichi?
To be honest with you, last year takambokolekta 15 mapedza nishama mudzangu. We went up with community and around our friends, business people in Machingo, and we all are not sitting there. You just go on the time, look at all my pets and give us my pets. That is how we have been making.
Chaka kusundai, kuti mupindo muchirongwa chakadai. Chi.
Okay. What happened is, you know, Naya, when we start talking about menstruation, Inaye ukima kuniti za chiri, aisi inaye kasunu mbuka. For example, it's not something that in the chikoni to my pen. Tala kumbira mungu, nani kushami sika utish. They're talking about, yes, the market, yes, the menstruation. So, if you could have everyone, I understand that this is something that happens to a woman's body, and it's okay, and it's totally normal. Campaign, if I took me, if I didn't do that, can I do it, but I'm saying, you should also understand that this is normal and it's not something to be.
Kunewo dzimwe hama dzinogona kubatsira mumashingo imomo nekune dzimwe nzvimbo vasiri kuziva kuti kuna Miss Tina uko vari kuitawo zvavari kuita vangangode kukubatsira iwo vanokuwana ikupi?
Tina vanowanikwa pa 0774-565-322.
Vanga vari murwiri wekodzero dzevanasikana muzvare Tina Ishe Ringisai vanozivikanwa nerokuti Miss Tina. Vari parunare kumasvingo naIvan Dzininga weStudio 7. Mapurisa aburitsa mazita evanhu gumi vakafa mushure mekutadza kufema neutsi hwemoto hwavaiedza kudzima uchipisa sora papurazi rinonzi Road Ross kuEsgodini neZuro. Mumashoko padande mutande reTwitter, mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vati vanhu vakashaya, vanoti vakesari Sivanda, vane makore makumi mashanu nematatu, vaIan Mudimba, vane makore makumi matatu nemasere, vaSimon Muzvongwa, vane makore makumi matatu nemapfumbamwe, vaNelis Wangeri Dlamini, vane makore makumi mana nemanomwe, vaLuzivo Chuma, vane makore asina kuziviswa, Oliver Mudimba, vane makore makumi matatu nemapfumbamwe, vaBafana Moyo, vane makore makumi mashanu nematatu, vaEngland Moyo, vane makore makumi maviri, vaTavanhu Mpofu, vane makore makumi mana nematanhatu, uye vaMenelis Ngwenya, vane makore makumi maviri, kana kuti 20. Mitumbi yevanhu ava yakaendeswa kuchipatara cheUnited Bulawayo Hospitals kuti inovhenekwa navana mazvikokota. Mutori wenhau Abigail Rumbidzai Gamanya aitungamira sangano reGender Media Connect Zimbabwe akashaya nezuro uye ari kuchemwa nevanhu vakawanda munyika ave kutarisirwa kuradzikwa nemusi wechina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Amai vamuzvaye Gamanya, amai Otilia Dlamini kana kuti Mai Kalisto Bvunza Wabaya, vaudza Studio 7 kuti mwana wavo akarwara kwenguva pfupi, vachitiwo mhuri yavo pamwe nenyika yarasikirwa zvakanyanya. Vatiwo mwanasikana wavo ange ari munhu aibatanidza vanhu mumhuri pamwe nemabasa aishanda.
Abigelasi yagwanza rinoshamisa, rinisingazive kuti ticharisa ani. Abigail anga ari mubatanidzi wemhuri, anga achibata mativi ese emumhuri. Ndozoti kubasa, ini somubereki, ndaiona kubata kwake. Anga ari munhu anga achishanda nesimba, achigona, ende ndine urombo kuti isu semhuri tarasikirwa. Kubasa kwavo varasikirwa, nyangwe nyika yarasikirwa. angari mwana anga ane chipo chinoshamisa.
Amai Dlamini vatiwo vari kutarisira kuradzika mwana wavo nechina muno muHarare.
Saka urongwa uripo ndiwe kuti achauya bodi yake kuno kumba mangwana chitatu yorara mumba Thursday morning yonovigwa kuWarren Hills.
Vamwe vakashanda namuzvaye Gamanya muyaedze zvenawo amai Molichi Manda vati nyika yarasikirwa zvikuru negamba rairwira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi.
Abhi aiva munhu akasununguka, anga ari munhu wekuti mukushanda naye aitivaka sevechidiki achitipa mazano zvanga zvisinei nekuti kubasa kana kuti kumba. Saka tiri kusuwa zvikuru nekuti tarasikirwa nemumwe wedu. Ndakashanda naAbhi kwemakore akati kuti panyaya dzekukodzero dzevarume kushanda kwevarume nevakadzi mumabazi anoita zvekutapa nhau takashanda zvakanaka chose naye zvekuti chero patakanzwa kuti ashayika zvakanetsa kutambira nanhasi zvichiri kunetsa kutambira.
Izvi zvatsinirwa navamahara Goteka nyanzvi mune zvetsvakurudzo. Vatiwo mufanga ine chido chekuona kuti madzimai asimudzirwa vachiti asiya gwanza guru.
Tikatarisa mabasa nechekuita nekuenzaniswa kwemikana yevanhurume nemadzimai mumabasa ekutapwa nekubudiswa kwenhau, Abigail Gamanya kubva ndamuziva akaita basa guru chose. Takashanda tese kubva mugore ra2014 tichishanda nema media houses kugadzira magender policies, kudzidzisa vatapi venhau maererano nezvekuenzaniswa kwemikana yemadzimai nevanhurume mukutapwa nekubudiswa kwenhau, tichizama kuti madzimai vawane mikana yekubata basa zvekare vawane mikana yekuve masources of news.
Amai Mary Chiunda, shamwari yamuzvaye Gamanya vaudzawo Studio 7 kuti mufanga ari chipanga mazano.
Kana uine dambudziko munhu wekuti waikwanisa kutaura naye achikunzwisisa munhu vaive sisi chipanga mazano. Vaiti kana pane chiri kukunetsa ukaenda ukanomubvunza munhu anga asingakwanisi kujaja munhu but aikwanisa kukutora sezvauri achikuudza kuti wadii kunge wadai so, wadii kunge wadai so, achikusimbisa whatever zvaunenge uri nguva iyoyo zvinenge zviri kukunetsa panguva iyoyo.
Vatori venhau vazhinji varatidza kurwadziwa kukuru pamadandemutanda akasiyana-siyana vachichema muzvare Gamanya pamwe nekurumbidza mabasa akanaka ari kunzi aiita. Muzvare Gamanya vakamboshandawo kusangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe pamwe nekuhofisi yevaimbova mutungamiri wehurumende Mushakabvu Morgan Tsvangirai. Mufi akashanda kubatsira masangano enhau kuti agadzire mitemo yekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti magender policy izvo zvarumbidzwa nevazhinji. Muzvare Gamanya vasiya mwana mumwe chete Ruvarashe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka kumbare uko munhu mumwe chete anonzi mutsigiri weZANU PF akafa zvokonzera kuti mapurisa afambe achisunga vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Vachinyora padandemutande reTwitter, mapurisa ati asunga Robert Machira, tinotenda wekweche naBranwell Marime vari kupomerwa mhosva yekuponda Onesimo Mavhingire mumagaba kumbare nematanda musi wa7 mwedzi uno. Vanhu ava vave nemavhiki akawanda vachirwira nzvimbo dzekutengesera zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zviri kukonzerwa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Asi sachigaro vezvemabhizimusi madiki nemakuru mukanzuro yeHarare, kanzura Denford Ngadziore vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vachaedza kuvhura musika mukuru wemupedzanhamo.
MaBlessing Zulu, chokutanga nechekuti maita dambudziko mumbare kuGlenview nevamwe maareas munoziva vanhu vazhinji vakuita zvekutengesa vachivezwa vachiita zvakasiyana siyana mabasa emaoko vavanda kudarika zvavanga vambori before. So rava dambudziko resiti rekuti tafanira kuti tarepurani siti yedu redesign. So we should actually try kutsvaga kutoita sei kuti tigadzire master plan yaakusuta zviri pazvara nhasi. But chimirira izvozvo tomboti at least vanhu vavane pokushandira pekutengesera pakanaka pane mvura pane matoilet.
Saka muri kuita sei pari zvino?
Zvatiri kuronga ndezvekuti zvatiri kuronga kuti maybe in the next few days tiite reopen mpezanhamo. Mpezanhamo ichapinda vanhu 1800 vachanga vashandira imomo vaitengesa hembe vaitengesa zvakasiyana siyana even zvechiwanhu. So ndo plani iripo. So taita musangano westakeholders this week kuti finalize nyaya iyoyo. Then after taita musangano iwoyo tobva taita make sure kuti tabuya nedate yatinowirirana naro renext week kuti tovhura vanhu vatanga kutengesa vasingadzingiriri vasingapisirani vasingatukani. Ndodonzo riripo panguva yekuteera inei. Then zvakare tidozovhura maketi inonzi Shavasha Market iri padivi National Sports Stadium apo.
Panokwanisa kutengesera vanhu vakawanda zvakadii?
Panokwanisa kupinda vanhu 3,400 people. So tichabatana mamwe mapazi anokwanisa kutibatsira kuti paitwe mastructure zvakasiyana siyana vashande. Then madesigns emamaketi anosanganisa mafree markets takataura panguva yapera iyo kuti akausina munhu achaita informal trading muHarare asikashandiri padesign iri approved. So all informal activities dzanga dzichiopata muHarare dzichashanda panzvimbo iri approved padesign iri approved. So kutanga kuti madesigns ari approved ematuck shop, madesigns ari approved emaflea market, madesigns ari approved emahome industry, madesigns ari approved emapeople's market vanotengesa madomasi zvakasiyana siyana. So hakusina any informal activity chaita muHarare isina structure iri approved.
Sei mafunga kutora danho iri?
Waita daro taona kuti vanhu vawandisa. So by failing kuregulator topesa takushatisa guta boi vane chidonzo resmart city. Smart city ina order, smart city ine vanhu vaine structure iri approved iri uniform iri agreed.
Sachigaro vezvemabhizimusi madiki nemakuru mukanzuro yeHarare, kanzura Denford Ngadzore vari parunare muHarare makare naBlessing Zulu Studio 7. Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti inofara nemutongo wedare repamusoro wekumisa kutorwa kwenzvimbo dzemafuro dzevanhu vekuhange kuti pava kwenzvimbo inoitirwa mijau yemotokari yepamusoro-soro kana kuti Formula 1. Hwange Rural District Council inonzi yanga yatotengesera kambani inonzi Stelix nzvimbo inosvika mahekita mazana mashanu, nzvimbo yekuvakira pekuitira mijau yemotokari iyi. Izvi zvaipa kuti mhuri zana kubva kumisha inoti Chiwode, Kachecheti neMananga dzirasikirwe nenzvimbo dzemafuro. Mumatare Hwange Rural District Council yanga ichiti inoda kuunza budiriro munzvimbo iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vanova mukoma Joseph Chuma vari kushandira vari kuofisi mahofisi edu kana kurijen yekubulawayo nematakeleland vakapindira panyaya yanga yanetsa kuhange kumavillage matatu amataura iwawa kune vagari vekuhange vanga vachida kubviswa zvisiri pamutemo zvine chisimba vachinzi vabve panzvimbo dzavakakuzvarirwa dzavakarerwa vari kunzi vaendeswe kwavasingazoti vachaendeswa kupi kana kuti zvichaitwa sei. Saka panyaya iyi vakatanga nekunyora gwaro retsamba vachibvunzawo vachiexercisa kana kuti access to information irimo muconstitution.
Vaikumbira kuti kudii vamafunda?
Vari kukumbira kuti tiri kukumbirawo kuti mutiudze kuti ramangwana redu richange rakamira sei. Saka hazvina kuzobudirira kuti wapindurwa vana kupindurwa pavakanyora tsamba iyoyo vakatoiginiwa neHwange Rural District Council nekambani iyoyo yanga ichida kuita zvemijawe. Saka wanyunyuta kudaro wakazoona kuti HWange Rural District Council yanga yatopa kambani iyoyi 500 hectares dzenzvimbo inova nzvimbo inofuru yavaifudzira zvipfuyo zvavo nzvimbo yakakura chaizvo. Vakati ako izvi zvazvipindiwo pavakazotaura nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights mukoma Joseph Chuma.
Vakaita sei vachuma pavakasumwa nyaya?
Vakwanisa kumhanya kudare kuti mutemo wana Communal Lands Act unotaura kuti kana muri kuda kuita zvinhu zvakadai havasi kuramba development kwete vasari kuti ngazviitwe pamutemo udzaiwo consultaiwo wagari wari kuno kuhange kuti tira kuita zvakati zvine mabenefits akati uye zvichakuaffectai kana zvichakubatai nenzira yakati saka izvi zvinokwanisa kuitwa ndozvavakanyunyuta kuti aiwa apa paitwa zvinhu zviri pamutemo zvinhu kana zvichida kuitwa ngazviite pamutemo
zvinenge zvichifanira kuitwa sei pamutemo vamafunda
uyezve vanhu havangobviswi kungotandaniswa kunga zvinhu zvinonzi imhuka vanhu vane kodzero kodzero dzavo ngadziremekedzwa wakataurawo kuti aiwa iyi arbitrary eviction mubumbiro inoprotectwa nobumbiro rinochengetedza vanhu kubviswa zvechisimba vanhu vasingazivi kuti vachaendeswa kupi vasina kuudzwa kuti muchakombanzetwa here mucharipiwa here kana kuti muchavakirwa dzimba here kana kuti muchapihwa pamwe pekugara pakati kana kuti mafuro enyu muchamapihwa kwakati saka dare rekuhigh court rakapa mutongo imomo naSeptemba imomo majemanje tazokwanisa kuzoupihwa izvozvi written judgment yacho iri kuti izvisiyai zvamakaita izvo kupa 500 hectares dzenzvimbo yemafuro yevagari vekuhange havisi pamutemo judge Kabasa kuBulawayo wakapa mutongo iwowo
muri kuumirirawo here vamwe vagari vari mumativi mana enyika kana kuti kuhange chete vamafunda zviri kufamba sei
tiri kwese kwese Zimbabwe Lawyers Union iri kwese kwese nyaya ino dzamuri kuona dzairi kubata inyaya dzevanhu dzanetsa kuchilonga makaona tichimhanya tichida kupindira dziri kunetsa zvakare kwakawanda wanda kunzvimbo dzakawanda kunanana mutoko dziri kunetsa kunana Chipinge makaona tichimhanya mhanya zvakare kumisa kubvisa kwewabviswa kwevanhu nechipinge ikanzu zvakare saka tiri kufara kuti chidani maintervention yedu yakwanisa kuti vanhu vasangobviswe zvechisimba panzvimbo dzavo dzavakazvarirwa dzavakakurira dzana sekuru wavo dzana baba vavo dzana mbuya vavo zvinhu zvakakosha izvi zvinhu ngazviitwe pamutemo vanhu ngavamaconsultwewo ngavataurwawo navo vopawo input yavo voudzwawo kuti aiwa muchabatikana pakati asi tiri kugadzirisa kuti musaaffectwe nenzira yakati takazoona zvichiitika kuna nachiyadzwa zvinhu makore akapfuura zvokuti pari zvino vanhu vakabviswa kwachiyadzwa munongowanzwa zvavari kutaura vachichema chema kuti nzvimbo dzatakaiswa hadzina mafuro dzimba dzatakavakirwa tichinzi takubvisai kunzvimbo dzenyu dziri kutsemu
mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunhare naBlessing Zulu Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Imwe shoroma yekuLesotho vaSam Matekane vebato richangoumbwa reRevolution for Prosperity vakashamisa vakawanda pasi rose nekukunda musarudzo dzakaitwa munyika iye. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kutaura nhasi pamberi pemusangano wenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 vachikumbira zvimwe zvombo zvekurwisa Russia. Vamwe varimi munyika vari kuchema-chema nekwavanoti kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvekurimisa zvikuru fotereza izvo zvavanoti zvichaita kuti vadzore ndimo dzavo mwaka uno vorima padiki pekungoti vakwanise kuwana cheuviri asi vasiri kutarisira kuzotengesa zvakawanda. Vamwe ndivo vanoti vave kungotarisira kuzvirongwa zvehurumende zvakaita sechemutungamiri wenyika chePresidential Input Scheme nepfumvudza sezvo ivo pachezvavo vasiri kuona vachikwanisa kutenga zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kubaya gejo pandima dzakakura. Murimi vagadzira chirumhanzu avari kurima vari kumvuma vanoti zvikwanisiro zvose zvinodiwa nemurimi kuti akwanise kudzokera mumunda mwaka uno zvizere muzvitoro asi chipingidzo chikuru kushaikwa kwemari nekuda kwemamiriro eupfumi hwenyika.
Zvinoita kuti fama adzokere mumunda zviripo asi chisipo imari nenyaya dziri kuoma kweikonomi of course zvichibvira kumashure shure izvo dziri nyaya dzidzi dzamaassumptions asi ndinokwanisa kutaura jekerere kuvateri venyu kuti zvese vamazimbabweni vamafamazi vari redi kupinda mumunda at any given time kana mvura ikangovapo.
Izvi zvinotsinirwa nemutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, avanoti mitengo yefotereza, mbeu nezvimwe zvinodiwa nemurimi kusanganisira diziri iri kukwira zvisina shumo.
Mitengo yembeu, fertilizer, mishonga, magetsi nezvimwe zvinodiwa pakurima zviri kuramba zvichikwidzwa nguva nenguva. Mutengo wemafuta uyo waitengeserwa varimi nemari yomuno inokwidzwa katatu kana kana pamwedzi woga woga. Uri mutengo watiri kuona papambu uri kudhurira varimi zvikuru. Mafertilizers mamwe makambani ava kutengesa nemari inopfuura $60 mari yokunze. Magetsi ari kuramba achikwidzwa zvakanyanya. Asi mari yakapuwa varimi haichinje, inongoramba iri imwe cheteyo kusvika mwaka unotevera.
Vachirumhanzu vanoti kunyanga hazvo mitengo yezvinhu iri pamusoro zvakanyanya, varimi vanozongowanawo kufema kuburikidza nezvirongwa zvehurumende zvakaita sepfumvudza nepresidential input scheme, izvo zvinogovera varimi mbeu nefotereza pachena.
Zvisinei hazvo, hurumende yamanangagwa inozopindira pane nyaya yamuzunzwa kuti chimbeu inopiwa musha woga woga. Nenyaya yepfumvudza iya yamakomba iya, vanoradza kuti ukarima pashoma nemipapo nembeu yawapiwa nehurumende nefertilizer yapiwa nehurumende, unokwanisa kubudisa gohwo rinokwanisa kuti mhuri yako irarame.
Asi amai Jiti vanoti kunyanga hazvo zvirongwa zvehurumende izvi zvakanaka, zvinonyanyobatsira varimi vadiki vepasi zvichisiya varimi vepamusoro vari pachena.
Hongu zvakakosha kupa varimi vadiki zvokurimisa, asi varimi vakuru vanenge votambura kuti vawane zvekurimisa. Zvekare nyangwe dai zvichiwanikwa, zvava kudhura zvakanyanya zvokuti varimi vava kukoniwa kutenga.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo semaonero avo mitengo iri pamusoro yezvinodiwa pakurima inogona kudzikisa gohwo zvakanyanya. Dr. Chitambara vanoti kunyanga hazvo hurumende ichimbobatsira vamwe varimi, mwaka uno inotofanirwa kupindira zvakasimba kuitira kupa rutsigiro kuvarimi vakawanda.
Mitengo yacho iri pamusoro zvekuti vamwe varimi vazhinji, of course tinoziva hedu hurumende inosimbozobatsira vamwe varimi through various input support schemes aripo. But pari zvino I think chatingangoemphasize ndechekuti mitengo yemainputs eagriculture iri pamusoro zvakanyanya, uye zvinogona kuaffecta production nemayields. Hurumende yakasapindira kuprovida support kuvarimi vazhinji.
Tsagare 50 kg yefotereza yerudzi rwecompound D kana kuti yepasi rinonzi riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti $39 kusvika kumadhora makumi matanhatu kana kudarika. Hondo iri pakati peUkraine neRussia inonzi yakonzeresawo kushomeka kwefotereza pasi rose, izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi zvichatowedzera dambudziko rekushayikwa kwechikafu pasi rose. Russia neBelarus dzakabatana dzinowanisa pasi rose zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% zvepotash iyo inogadziriswa fotereza. Bepanhau reHerald rinoti Zimbabwe inoshandisa mari inoita US$662 million pagore kutenga fotereza kubva kunze kwenyika. Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi cheve chidiki cheThe Connection na 8 PM, tiri kutaura nevechidiki nezvezuva remwanasikana kana kuti International Day of the African Child. Pakucherechedza zuva iri, United Nations yati kusimudzirwa kwemwanasikana kunosimudzira nharaunda yose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka kumbare, uko munhu mumwe chete anonzi mutsigiri weZANU PF akafa zvokonzera kuti mapurisa afamba achisunga vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida kututumira tsamba mbosha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndikusemina Geino Saidi.